rakakosha nekuti izuva guru ratinorangarira kusungurwa kwaita nyika nemagamba vakaenda kuhondo. Ndoda kutenda Mwari kuti marongerwe ari kuitwa ikonomi yedu nemafambiro ari kuita zvino takutanga kuona kwatiri kuenda, kwatiri kuratidzwa. Yes, zvinogona kumbotirwadzei hazvo izvezvi, asi tinoziva kuti ndo zvinoita kana murwere ada kunopona zvinombosimbirira zvikuru, asi ruponeso runenge rwada kuita sei? Rwada kusvika. Saka ini ndinodaira nekutenda kuti kwatiri kuenda ndokwakanaka, kwatiri kubva ndokwanga kuri kumawere.
Vamawarire munoonawo sei zuva rekuwana kuzvitonga kuzerere?
Isusu rinotiyeuchidza zvakarwirwa nevakatisiya nevachiripo, richitiudzazve kuti takaseenzesa pfuti kuti tiwane mukana, kwete wokuramba tichiseenzesa pfuti kuti tive nehurumende, asi kuti tive nemukana wokuti tive yainzi madziva iwayo one man one vote. Asi iye zvino zvataakuona manje yava one gun 2 million votes. Ndo zvataa kuti aiwa izvozvo tasiya zvakaita kuti vechidiki, mungaziva vazulu kuti vazhinji vakaenda kundorwira nyika ino kuti tive nekusununguka, yatinoti political independence yatinayo iyi, vanga vari vechidiki. Saka naizvozvo isusu pazuva ranhasi tinoona kukosha kwevechidiki, kukosha kwekuzvipira kwevechidiki kuti vanangane neudzvanyiriri hwanga huripo panguva iyoyo, udzvanyiriri hwatichinahwo even nhasi pari zvino.
Vagore, munotenderana nemaonero aya here kuti panenge parasika gwara?
Handitenderi nemaonero iwayo, asi kana kufunga kuchisiyana, vanogona kufungawo mafungiro avanofunga. Asi ini ndinodayira sekutenda sechizvarwa cheZimbabwe, chakazvarwa muZimbabwe, kuti ndinorangarira zuva iro nokuziya kwatakabva. Ndinoona kuti mafambiro ari kuita zvinhu ari kufamba zvakanaka. Tine budiriro hombe yauya panguva yekubva kwatakaita pamaelection, and handione chasiyana pane zviri kuitwa, mashandirwo ari kuitwa nekwatiri kuenda. I think kwatiri kuenda kwakanaka, basa riri kuitwa rese rakanaka, hapana chekuti ndingashoropodze kana kushora. Asi ndinoda kungoti sevana veZimbabwe, ngatibatei pamwe chete, tishande semajuru, tivake musha wedu unonzi Zimbabwe, nekuti ndicho chinhu chikuru chatiinacho. Nyika yatakapiwa, nhaka yatakapiwa nevakarwira nyika, ngatibatanei pamwe chete, tishande, tirambe tichishanda tichishinga tose tiri pamwe chete kuti tivandudze nyika yedu, kuti nyika yedu iende kwatiri. Kutaura kwakawanda hapana chakunovaka, chinovaka mabasa akanaka. Atiri kukurudzira kuti ngatibatei pamwe chete nehurumende yedu, ngatibatei pamwe chete vana veZimbabwe.
Vamawari
vaZulu, mukoma ava, mukoma mashawo, mungavaregerera nekuti munhu asiri kugara munyika muno, munhu asiri kuziya zviri kuitika munyika muno, munhu anoita zve kunge asina hanya nekuti patakabva kumaelection pavari kutaura akaurawa vanhu musi wa1 August. Kune vanhu vakaurawa kubva musi wa14 January gore rino kusvika musi wa12 March vachienderwa mudzimba, vachindonyururwa semakonzo, vachirohwa nemasoja. Ndo inganzi ndo nyika here yatakarwira iyoyo? Vari kutaura kuti hanzi zvinhu zviri kufamba, chiri kufamba chaicho chaicho kunesu vari kugara munyika ino hatisi kuchiona, nokuti mitengo yezvinhu iri kukwira. Chingwa kutaura zuva ranhasi chiri kuita $3.50. Mafuta edzimotikari ekufambisa haawanikwe, kunyange zvazvo aakudhura achiita $3.44 per litre imwe chete.